manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yedare reSenate inoona nezvekunze kweAmerica inonzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority rinoti riri kuronga kupa mvumo vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica. Madzimai edunhu rekuManicaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reSenate inoona nezvekunze kweAmerica nhasi yanzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Komiti iyi yanzwa kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvemuAfrica mubazi rezvekudyidzana kweAfrica neAmerica kana kuti kudyidzana nedzimwe nyika vaMatthew Harrington, chipangamazano musangano reCenter for Global Development vaTwed Moss, pamwe namuzvinabhizimusi wemuZimbabwe vaJoe Mutizwa vesangano reJSM Strategic Pathways. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, ungatiudza kuti zvinhu zvafamba sei kumusangano uyu?
Musangano uyu waburitsa pachena Jonga kuti ukama hweZimbabwe neAmerica huchatore nguva yakareba kuti hunge huchigadziriswa, nekuti panga pachitaurwa ipo nyaya dzezvirango, nyaya dzeupfumi, nyaya dzeutongo hwejekerere. Vataura masenators vanotiwo Senator Booker, Senator Coker na Senator Flake vanga vachitivo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kunyanya kutaura zvinhu zvavasiri kuita, kana kuti kuya kwatingati vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Vari kuti vasati vabvisa zvirango vanoda kuona Zimbabwe ichiita zvinhu zvakawanda kuita sarudzo dzakachena, nekuti vati dzakaitwa gore rapera, dzakaitwa gore rinoidzi hadzina kunyatsofamba zvakanaka sezvavaitarisira. Vari kutiwo panofanira kuremekedzwa kodzero dzevanhu. Vari kuchema chemawo nemabatirwo ari kuitwa vanopikisa zvikuru vatenda ibiti avo vati vari kushungurudzwa. Vari kuti zvinhu izvi zvikasagadziriswa havaone zvirango zvichibviswa.
Kuva Mutizwa vaudzawo komiti ichi?
Vamutizwa vataura ivo kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe havazvionewo sezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika. Vari kuti ivo zviri kukanganisa zvikuru mabhizimisi, vachipa semuenzaniso kuti kana nyika ichinge yatemerwa zvirango, kana kuti vakuru venyika iyoyo vakatemerwa zvirango, vanopa mari kana kuti vada kutanga mabhizimisi havana kunyatsosununguka kuti vange vachiuya kunyika iyoyo. Vari kutiwo kune mabhanga ekunze asasari kudyidzana neZimbabwe nenyaya yezvirango. Saka vari kuti zvirango zviri kukanganisa zvikuru vemabhizimisi muZimbabwe.
Iwe use mutori wenhau waonawo sei mashoko asvitswa kukomiti aya navamutizwa?
Mashoko anopawo rimwe divi panyaya dzezvirango izvi, asi ndanzwa masenata aya vachitsika madziro vachiti aiwa ivo havadungoona zvinhu zvichichinjwa munyaya dzezveupfumi zvakachitaurwa navamutizwa kuti pane zvakawanda zviri kuitwa kuchinja kuvandudza kuti zvisiyane neutongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vari kuti ivo vari kuda kuti pachinjwewo zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka vari kuti zvinofanira kufambirana kuchinja nyaya dzezveupfumi kuchinja onyaya zezima tongerwe nyika vachiti vamunanga kwavafanirongo famba vachiti Zimbabwe is open for business vasiri kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvima tongerwe nyika.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing.
Tinotenda Jonga.
Blessing Zulu mutoro wedu wenhau achitaura pamusoro pemusangano waitwa nekomiti yedare reSenate muAmerica. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinoti riri kuronga kupa mvumo kune vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica, richiti izvi zvinozorerutsa mutoro weReserve Bank of Zimbabwe wekutsvaga mari yekunze yekupa makambani aya. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vakasanobata chinzvimbo chemukuru weZERA vaEddington Mazambani vaudza komiti yeParamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanoona sekuti vakaita izvi makambani anotengesa mafuta anokwanisawo kuwana mari yekuti atenge mafuta aya pachawo asingamirire mari kubva kuRBZ. Vati vakatonyorera kubazi rezvemhando dzemoto vachikumbira mvumo yekuti vakwanise kuita zvavari kuronga. Vati pari zvino vakatopa mvumo kukambani yeZuva Petroleum kuti itengese petrol nedizeri nemadhora ekuAmerica pamagaraji ayo maviri anotire Groombridge muHarare nerimwe riri kuVictoria Falls.
Would want maybe more players to do that. The reason why we did that paper is such that
iri kuda kuti magaraji akawanda atengese nema US dollar uye kana zvadero isu tichaongorora kuona kuti petrol inenge yatengwa nemari yabva kuRBZ haizotengeswa nema US dollar.
Vatiwo kana zvavari kuronga zvikabudirira, garaji rega rega rinenge rave kusungirwa kuve neimwe pombi inenge ichitengeswa petrol nedizeri nemari yekuAmerica. Asi vati petrol nedizeri zvinenge zvatengwa nemari inobva kuRBZ zvicharamba zvichitengeswa nemari yemuno. Vati nyaya yekushayikwa kwemari yekunze ndiyo iri kukonzera kushayikwa kwemafuta emotokari, uye vati mafuta ese ari kuuya achitengwa, izvo zvave kuita kuti magaraji mazhinji agare asina mafuta. VaCrossley Mashiri sangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe vaudzawo komiti iyi kuti kutengesa petrol nemari yekuAmerica kunenge kuri kuomesera veruzhinji. Vatiwo vanhu vashumanana munyika vanowana mari yekuAmerica zvekuti vazhinji havazokwanise kutenga petrol nemadhora ekuAmerica. VaMazambani vatiwo uwandu hwepetrol iri kushandiswa hwakakwira zvakanyanya zvekuti pazuva pari kushandiswa marita 2.8 million epetrol nemarita 4.2 million edizeri. Vatiwo pamwedzi Zimbabwe inoshandisa mafuta anokosha mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora. Vamwe vakaita semiriri weBuera West vaSounzuma vati vanoona sekuti motikari tsaro dzinotengwa neveruzhinji kubva kuJapan ndidzo dziri kushandisa mafuta zvakanyanya uye dzinofanira kurambiswa kufamba munyika senzira yekuchengetedza mafuta.
Kune dzimwe nyika vada pana South Africa vakaona zvinhu zvaita seizvi vanogona kuta phase out some of cars fanika dzinotenana Japan nekuti consumption yavako ndeye kuti zvichida midziyo yezvimwe mota dzatiri kusevenza zoona kuti dai paigona pabude nemekanism yekuti sekuta kwatakaita mapijoti achiitwa phase out nezvakabva kuna naJapani Japan
VaMashiri vati vanoona sekuti vanhu vakawanda vanoshandisa motokari nekuti hakuna zvekufambisa zvinotakura vanhu vakawanda zvakaita semabhazi kana matireni. Zvabuda pachena pamusangano wanhasi kuti dambudziko rokushayikwa kwepetrol nedhiziri richaramba riripo kudzamara nyika yave nemari yekunze yakakwana. Makambani ekunze mazhinji anotengesera makambani emuno ave kuramba kutengesera makambani aya kana kuapa zvikwereti achiti anofanira kutanga abhadhara zvikwereti zviripo zvave nemakore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Vanhukadzi vanoti kunyange hazvo munyika muine mitemo yakanaka chose yekudzivirira dambudziko iri, madzimai achiri kushungurudzwa zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weGender Commission, Amai Virginia Muwanigwa, vanoti dambudziko rekushungurudzwa pamabasa kunyanya kuvanhukadzi richakakura. Amai Muwanigwa vanoti chinonyanyonetsa ndechekuti vanoshungurudzwa pamabasa kazhinji kacho vakabuda pachena vanorasikirwa nemabasa.
Nyaya yesexual harassment inyaya yakakura zvekuti chimbwe chiripo ndechekuti vakawanda vanosangana nesexual harassment havasi kutaura nezvayo. Endi tiri kunzwa kuti havataure nezvayo nekuti havana chokwadi chekuti vakange vataura zvinokwanisa kugadziriswa. Endi kune vanenge vataura chinonyanyoonekwa ndechekuti vanozoonekwa vachirasikirwa nemabasa.
Asi amai Muwanigwa vati seGender Commission zvisinei nezvimhingaidzo izvi vanokurudzira vanosangana nedambudziko iri kuti vabude pachena.
Asi se Gender Commission, Zimbabwe Gender Commission, message yedu kuvanhukadzi nevanhurume vanenge vasangana nesexual harassment or sexual abuse is kuti at least munhu imbotaura. Tiraya kutsvaga justice. Enda kwaunofunga kuti ndokwaunogona kubatsirwa, kutangira pabasa ipapo kana kuti kuenda kana kumasangano akasiyana-siyana anobatsira vanhu vanenge vane zviri kuvatambudza, kana kuenda kumapurisa kana kuriko kwaunokwanisa kuti unge uchienda, kuitira kuti at least ukange wataura unenge wakuzoziva next time kuti ndakataura pakashaya zvakaitika.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen Coalition of Zimbabwe, Amai Sally Ncube, vanoti kunyange hazvo mitemo yenyika yakanaka chose, pane dambudziko rekuti mapazi ehurumende anofanirwa kupedza mhirizhonga haana zvikwanisiro zvakakwana.
Asi dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvedu zvisaendeka inyaya yekuti masangano kana mapazi ehurumende ane chekuita kuti mhirizhonga ideredzeke haana zvikwanisiro zvakakwana.
Muzvare Florence Mudzingwa vanotiwo vanhu vanorarama neurema vari kuramba vachisangana nemhirizhonga zvakanyanya. Muzvare Mudzingwa, avo vanoraramawo neurema vanoti vanasikana vakaremara vamwe vari kurodzwa vachiri vadiki, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko.
Vanoitwa kuti varoreswe at every stage, kungotizvo chero murume angotizvo ndomuda ongomutora. Bati zvine disadvantage yekuti pamwe pacho anongoshingirira nekuti anenge achifunga kuti hapana kumwe kwandingaende, ndakatongotorwawo nemurume uyu kuti zvingwewe zvakangonaka. Saka ndinongoda kungoti kukurudzira vasikana vakaremara kuti izvo ngavataure, speak out, pamunofila kuti inini marights angu ari kanganiswa pane kuramba uchishingirira zvinhu zvinenge zvisina kukunakira mupenyu.
Gwaro rakabudiswa nerimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ashungurudzwa reMusasa Project rinotiwo uwandu hwemadzimai ari kubatwa chibharo huri kuramba uchikwirira. Sangano reUnited Nations rinoti muZimbabwe mumwe chete pavanhu vasikana vatatu anoroorwa asati abvezera, uye mumwe chete pavakadzi vatanhu vatu vakazvitakura anoshungurudzwa. Sangano iri rinotiwo vakadzi vanomwe pamadzimai gumi vanosangana nemhirizhonga mukurarama kwavo, uye zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana zvevarume zvinobvuma kuti muupenyu hwavo vakamboshungurudza vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Madzimai Edun Remanikaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa mudzimba. Izvi zvabuda pamusangano waitwa kwaMutare nhasi wakarongwa nesangano reTransparency Zimbabwe rakabatana nereConscious Development and Empowerment Trust kana kuti CODET. Lweda Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevange vari pamusangano wanhasi maMutare, amai Violet Murowe Mugadza, vati nguva zhinji madzimai anoshungurudzwa haaendi kunomhanara. Kushungurudzwa kwavo kumapurisa nepamusana pekuti mapurisa haatori matanho akakodzera. Amai Mugadza vatiwo vanenge vashungurudzwa vanodzwa kuti vanotore munhu wavarova voenda naye kukamba, izvo zvisingakwanisike.
Tinosangana nematambudziko madzimai vanorwana nababa vasingaripoti nyaya dzavo vakati wandei. Zvimwe zvacho zvinobvira kumapurisa. Ukasvika warohwa nemurume uchiripota nyaya yako, vanoti anokunyorera tsamba kuti dzokera kumba undotora murume wako uye naye.
Studio 7 haina kwanisa kutaura ni mapurisa vanoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munharaunda vepolice community relations liaison office kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ataura pamusangano uyu amai Samantha Marowe vatiwo vadzidza zvakawanda zvinosanganisira kuti ivo vakainzana nevanhurume pane zvese sezvo zviri mubumbiro remutemo yenyika. Amai Marowe vati madzimai anosungirwa kushanda sezvipanga mazano kune vamwe vavo vanenge vachishungurudzwa zvakare vasakurudzire kurodzwa kwevana vasati vakodzera.
Ndauya pano pakodheti kodzidza kuti ndizive kodzero dzangu samai, kuti ndine masimba ekuita mudzidzisi, ndine masimba ekuita kana mutungamiriri wenyika. Ndozvandadzidza pano pakodheti, ndadzidza zvekuti hatifanhi kubata vana tichiabhusa kana kuti vana varorwe vaite early marriages. Tinofanirwa kuti vana varorwe nenguva yavo.
Amai Gracia Hamba vatiwo semadzimai vanosungirwa kubatana nevamwe vachiyamura vakatarisana nekushungurudzwa mudzimba.
Ndauya pano pakodheti nhasi tichidzidziswa nezvekodzero dzedu semadzimai kuti hatina mutsauko wakasiyana nevarume. Tinogona kungoitawo mabasa akafanana nevarume. Ndo zvatichadzokawo kumba tichidzidzisa vamwe.
Vapo shekede vekodheti vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanangana nekupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe kuitira kuderedza nyaya dzekushungurudzwa kwavo.
Chiche project yedu chituri kuti madzimai vazive marights avo. Vazive marights avo ekuti so that kuti vazive marights avo they will be able to identify maissues egender based violence, maissues of exploitation, maissues of sexual abuse dzavanogona kusangana nadzo. Because takaona kuti vazhinji madzimai vanogara kumaruruva havazivi chinonzi chinyi marights avo.
Madzimai anodarika 40 apinda mumusangano wanhasi vachibva kumatunhu anoti Dora, Murowe, Zimunya neRowa mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro muRwanda rawana mutungamiri webato rinopikisa muzvare Diane Rwigara vasina mhosva pamhosva dzavanga vachipomerwa dzinosanganisira yekufojera magwaro pamwe nekufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Chikwata chevechisuni chinopfurikidza mwero muIran chati ndicho chine chekuita nebhambu raputika nhasi mumotokari pamuzinda wemapurisa uri muChabaha, pakaurayiwa mapurisa maviri pamwe nekukuwadza vamwe vanhu 42. Mamiriro ezvinhu munyika mune zvematongerwo enyika, zveupfumi pamwe nezveutano anonzi ave kuita kuti vakawanda vatye kudzoka kwezvakaitika muna 2008, apo vakawanda vakanonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu. Pari zvino nyika yakatarisana nematambudziko mapoka ose anodiva nevanhu kuti vararame, kubvira kumafuta ekufambisa edzimotokari, kushayikwa kwemari kumabhanga, kukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru mishonga, pamwe nekurangwa mabasa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende. Kodzero dzevanhu dzinonziwo dzichiri kuramba dzichityorwa pasi pehurumende itsva. Zvose izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusatonga zvakanaka kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nebato ravo reZANU PF, avo vari kupomerwa mhosva yekusakoshesa zvinhu zvine basa. Muchidimbu tingangoti zvinhu munyika zvinonzi zvaremera kumusoro setsvimbo. Izvi zvingaitwa sei kuti zvinhu zvinake munyika zvichigadzirisika? Zvakaramba zvakadai, vazhinji vanongoramba vachichema nerekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mukuzeya nezvematambudziko aya, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Mamiriro ezvinhu haana kunaka. Unige mpurindende we namo. Asiti yote asaidu kwa taka vaguti makore makumi matatu na masere. Zunuzaji kwa zisiri hizo. Pachu umbuka kutambu ikano kuparara pachena. Iko zino zunuzwa kawanda za ashae kwa. Zoguti rugareja ego kana wanwane shara. Atinga tuwano rugare wane wakichema. Marisha hiyo ino shae kwa. Tunoona kuti wakata warongwa kwe fuma enyika ni marisha kwa Amerika. Saka zvino katema dzakuti kana heda urongwa kwefu maenyika nemari iri kushaikwa hatichazivi kuti zvine zvirevei mabasa vanhu havana makambani anga ari pacho ari kuvhara mishonga iri kusvika muchipatara saka zvakawanda zviri kubata vanhu
vachuma munoti nezvipomerwa zviri kupiwa kuhurumende vanhu vari kuti chese chanetsa munyika zviri kukonzerwa nekuti zviri kubva kune vezvematongerwo enyika vari kutadza kutungamira nyika
Hurumende inoiripo whatever time. Basa rayo guru charo chairo. Ndoro kuita zviya zvinonzi enabler. Tingati munyai. Hurumende yanga iripo yaMugabe. Takazviona kuti for sure tangata kutadza iyenze zvinhu zvasafamba zvakanaka. Corruption yanga yakuitika nemazvo chaizvo. Right ikazochinja kukapinda inonzi new dispensation hurumende yababa vamunangagwa chandiri kuona chiri kuedza kuitwa nehurumende yababa munangagwa is to enable to give an environment yekuti kana tichida kuita business ngatichiita business kana tichida kumutsiridza zvinhu ngatichimutsiridza tichiita zvese izvi nerunyararo because runyararo ndiyo common denominator yekumutsa chinhu chose munomunyika economy kana kuti chii
vazembe munoti apo
vachuma vanoita hwengoma hunoti pangu pangu tikatarisa nhoroondo yamakore makumi matatu namasere Mugabe akabviswa navanhu ndiye aiva mukokeri asi waitonga neboka boka iroro vazhinji vachipo vari muhurumende yavamunangagwa iyoyo saka maonero iwayo avaingoita akare ndo avakadzokera kuita ndikati pakadzingwa Mugabe apa wakadzingwa navanhu nokuti ZANU-PF haiziva yakadzinga Mugabe yakamukonewa Saka tinoona kuti mupirindende wenhamo uyu uri kubuda pavanhu vamwe chetewo vaiva naMugabe.
Vachuma hanzi nyaya yekuti chinhu chedu ndoya maramba vakangobata kubva pabviswa vaMugabe pachigaro kusvika nhasi.
Ndodaira kuti munhu wese akazvinzwira president vamunangagwa vechitaura. Vakataura pachena vakati aiwa dhoo rangu rakavhurika musuo wangu wakavhurika. And ndinodaira futi kuti zvijaya iri rinonzi chamisa iri. Rine a role to play in the new Zimbabwe. Saka ndiri kutovhura maoko angu ndichiatamanudza kwaari nevamwe vese vamwe varipo vemapoka akasiyana siyana semukoma watiri kutaura nawo panapa. Huyai nyika ndeyedu tose tionesane kuitira kuti tigadzise nyika tichienda mberi.
Vazembe, muri kunzwa imi vemapato anopikisa hamusi kutambirawo kurudziro iri kuitwa navamunangagwa yekuti mugare pasi mutaurirane. Makambozviedzawo here kuti munge muchipawo pfungwa dzenyu?
Muono waiitwa naMugabe wakanga uri muono usina njere, usina zivo. Vamwe kune vamwe vaiva muboka rake vakada kuti vagadzire vakaguma vasvamburwa naMugabe wacho pachake. Asi tinotora kuti ushe ihwohwo hwakanga hune maonero asiwo anengati akavharika asina kuvhurikaba.
Vachuma mashoko enyu ekupedzisera, munotarisira here imi kuti panotanga gore idzva zvinhu zvinenge zvashanduka tichiona kunga zviri kutodzokera kuna 2008?
Inini ndiri mwana wemupfundisi, baba vangu vanga vari mupfundisi mukuru, saka ndinobhiliva stereke muchitendero chaKristu. Saka ndikutodaira inini kuti maKristu tikazviita izvozvi manzi yaDisemba iti tinatsonamata kuna Mwari. Ndinoziva inini chete kuti one day tichati Ebenezer, Mwari vatisvitsa kune imwe nzvimbo. Ndatenda.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda musangano weAfrican Union wekuziya kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere muAfrica hwakaitwa muGaborone kuBotswana zvinoti Zimbabwe ichine mutoro mukuru wekurwisa uori. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gwetari nemukurumbira munyika vaBrian Kagoro avo vakapinda mumusangano uyu vakamirira sangano ravo reUhai Africa Group vakati uvori huri kuitika muZimbabwe huri kukonzerwa zvakanyanya nevakuru vezvematongerwo enyika.
Ndokuona isu kuti uori hunotangira panyaya yesarudzo. Zvikuru sakana takutaura nyaya yematongerwo enyika. Kuti paya panenge pachisarudzwa vanhu mabato, tingati mapolitical parties. Akasiyana siyana toti mabuy elections varipo vamwe vanonotenga mavhoti kuva nevamwe vanoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzeuori zvichireva izvo kuti kana tichida kuti tipedze nyaya yeuori yecorruption tofanirwawo kunyatsoongorora kuti panyaya dzematongerwo enyika hatingati tichitanga nepolitical party financing nefinancing yemacampaigns hapana uori huri kuitika here panyaya iyi.
Mashoko avakagoro akatsinirwa nemumiriri weHarare East muparamende muzvare Joana Mamombe avo vakatiwo ruzhinji rwavanoita zvematongerwo enyika zvikuru kudivi reZANU-PF ndivo vari kuita kuti uori hutadze kupera munyika. Muzvare Mamombe vakati hurumende yava Emmerson Mnangagwa isati yaratidza kuti ine chido chekurwisana neuori uwo waondonga upfumi hwenyika.
ZANU-PF handifungidzire kuti because ndiyo iri muhurumende tivane hudokwa-dokwa hwekuda kuchinja kana kuda kutarisa nyaya dzecorruption pamusana pekuti ivo pachezvavo vatori involved and they are part and parcel of my issues of corruption. So zvakutoda isu mamembers of parliament uyezve nema young people ari muZimbabwe nema women or even the civic society kuti tipushe hurumende yedu so that we expose even themselves varimo mukati momo vari kuwanikwa vachiita mabasa ehuori kuti zvibude pachena so that nyika yedu ende mberi.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu chakamirira sangano reInformed Solutions to Economic Crime in Africa vaCharles Goredema vakatiwo kunyangazvo sangano ravo riri kushanda nemamwe mapazi emuZimbabwe hurumende haisati yaratidza chido chekushanda nesangano ravo.
Kana takatarisana nemaitiro emamwe mapazi handingati ehurumende nongoti enyika akaita semajaji mamagistrate maprosecutor necentral bank reserve bank vanenge vane chido chokuita something about uori nyaya yecorruption asi handingatauri nezvemapoliticians kuzoti vakadai kana kuti makurukota ehurumende anodi nekuti handisi havasiri vandoshanda navo handisati ndamboshanda navo zvakare.
Mudzimai wegurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi amai Florence Ziyambi avo vanova mutevedzeri wesachigaro weAfrica Union Advisor Board on Corruption vakatiwo kunyangazvo mapazi mazhinji emunyika aine komiti dzinorwisa huori nyika haisati yasvika panhongonyaya yekurwisa dambudziko iri. Amai Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vachabvuma kuti hurumende yasvika pachidano chinoremekedzeka kana mari inodzorwa munyaya dzehuori ikaiswa kubazi rinorwisa uori munyika kuitira kuti rishande nemazvo.
Because kana tikava nemitemo asi tisina zvatikuita nemitemo, tikava nemainstitutions acho aripo akaita sepolisi, seanti-corruption commission, tikava nevanhu vacho vakaita semaprosecutor nemainvestigators, but pasina chiri kuitwa hazvibatsiri. Nekuve able zvekare kurecover zvinhu zvezve zvavanenge vachiita se vachiwana kuburikidza neuori. Saka for uori kuti upere, tinofanira kuita go after zvinhu zvacho zvavanenge vawana through uori hoyo tozvirecover tozvitora kwavari kuti vasabhenefite.
Mugwaro reTransparency International Corruption Perceptions Index rakaparurwa gore rakapera, Zimbabwe ndiyo iri kumashure-shure munyaya dzezvokurwisana neuori. Musangano weAfrican Union uhu wakapera muBotswana nemuvhuro, AU ichikurudzira nhengo dzanyo kuti dziwandudze hondo yekupedza uori. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana mukusimudzira upenyu hwevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yedare reSeneti inoona nezvekunze kweAmerica inonzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority rinoti riri kuronga kupa mvumo vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica. Madzimai edunhu reManicaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.